tatuba kuti vazive ndeche kuti tichaona zviga zvitsva nekuti tiri kutanga kunyoresa vanhu kuvhota patsva. Saka zviga izvi zvatiinazvo zvatiri kufungidzira kuti ndo zvinofanirwa kunge zvichitarisirana nesarudzo yedu, takazviisa kuvanhu vakawanda kuti vongururai muone kuti zvakakwana here, muone kuti zviri kunyatsotsanangura zvakajeka here, kana mune zvamuri kunyanyisa nazvo modzosa kwatiri kuti patinozonogadzisa uve mutemo unenge wava mutemo kuti veruzhinji vezimbabwe tagutsikana nawo tabvumirana nawo.
Mungapi heri muenzaniso pane zvimwe zvamuri kuda kuti vanhu vatarise?
Tinoda kuti vatarise apo kwatinoti endai munonyoresa kuvhota kuti chii chamunofanirwa kunge muinacho, kuti vari kugutsikana here nemapepa iwayo atiri kuti vanofanirwa kunge vainawo, kana kuti pane mamwe mapepa vanoti ini kwandinogara zvese zvamuri kutaurisa handikwanisi kuzviwana, sandinokwanisa kuwana ndechakati. Saka itaiwo kuti chinhu ichocho chinge chiri chezvimwe zvichatariswa apo pandinonyoresa kuvhota. Hatinoti maproof of residence aye.
Tichitarisawo iyo nyaya yekutanga kunyoresa vanhu kuti vavhote pave negwaro itsva, zvichatanga rini?
Izvi tiri kutarisira kuti zvinotanga mwedzi ishomanana iri kutevera. Sekubvira kwamurikuta tiri kutenga mishina ichatibatsira pakunyoresa vavhoti. Izvi tiri kufungidzira kuti kupera kwemwedzi uno tinge tagutsikana kuti watichazosarudza kuti atitengesere ndiani.
Asi mai makarau, panenge paita ropa risina kunaka pakati pezek nevenerava, zviri kufamba sei?
Kuona kwedu ndo mafambiro azvinoita, hatingabva tawirirana nevenera. Isu tiripo pakudistributa masimba iwo avari kurwirawo, asi tinodavira kuti vari kuona kuti tiri kuedza kuti ivo vatipe zvavanofunga pamusoro pezviga zvataisa zvitsva izvi.
Kumwe kugunun'una kuripo, hanzi voters roll racho iri yatingati electronic rinenge riri kudhura zvekuti mapato anoda mari ingatosvike 100,000 kuti varitenge.
Havasi kunyatsonzwisisa zviri muzviga zvatakapa. Tiri kuti kana uchingotenga voters roll repaward chete riri ro chete rauri kuda unobhadhara $1, kana waakuda isore repapolling station $1, kana wakuda reward reward rine mutengo wayo, kana wakuda reconstituency rine mutengo wayo. Hazvirevi kuti unobva watenga polling station yega yega, kana wakutenga ward even ine 12 or 15 mapolling station ine mutengo wayo watakaisa mumapepa imomo. Havasi kunyatsoverenga nemazvo, pane pavakadarikira kuverenga.